Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ese vanosiya bato rakavaisa muparamendi utemo kuti vanofanira kubviswa muparamendi imomo, saka haisitori nyaya yekumbozeya kana kuita sei. Kana munhu agara asiya bato raakavhoterwa naro akuenda kune rimwe, zvinongoreva kuti haasisiri nhengo yebato iroro, naizvozvo azvidzinga mubato iroro.
Mapato anopikisa utarisirwa kumarana zvakare muparamende. Dare redzimhosva rinoti hakuna sarudzo dzinoitwa matunhu matanhatu anomirirwa navatendai biti nevamwe vavo vashanu, sezvo kudzingwa kwavo muparamende kwainge kusiri pamutemo. Zimbabwe inoiswa panyika dzisiri kurwisa uori zvakadzama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDCT inotungamirwa na Douglas Monzora inoti ichadzinga nhengo dzeparamende dzakapinda mudare iri dzichishandisa zita reMDC Alliance kana dzikaratidza kuti dziri kutsigira vaNelson Chamisa avakaparura bato idzva riri kudaidzwa kuti Citizens Coalition for Change. Nekune rumwe rutivi, chimwe chikwata cheMDCT chinoti chiri kutungamirwa namuzvara Tokozani Kupe chinotiwo chiri kuda kudzinga muparamende vose vari kutsigira vaMonzora. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDCT yavaMonzora vaWitness Duve vati kana nhengo dzeparamende dzakasarudzwa muna 2018 dzichishandisa zita rekuti MDC Alliance dzikaratidza kuti dziri kutsigira bato idzva ravachamisa, vachadzidzinga muparamende vachiti dzinenge dzachikora mutemo wenyika pamwe newebato ravo.
Vese vanosiya bato rakavaisa muparamendi mutemo kuti vanofanira kubviswa muparamendi imomo, saka haisitori nyaya yekumbozeya kana kuita sei. Kana munhu agara asiya bato raakavhoterwa naro akuenda kune rimwe, zvinongoreva kuti haasisiri nhengo yebato iroro, naizvozvo azvidzinga mubato iroro. Naizvozvo mutemo wenyika section 129K inotaura kuti bato raasiya rinofanira kungozivisa parliament obvisiwa ozomirira kuvhotera nebato racho iroro raanenge ajoina. Hazvina gingiri gingiri mukati, zvingori pachena.
Muzvare Tokozani Kupe avo vakambomiswa basa navaMonzora semutevedzeri wavo vanoti vave kushanda navaMonzora mune yavari kuti MDC Alliance havasiriwo vakanyorerana chibvumirano chekumba mubatanidzwa MDC Alliance nevaimbova mutungamiriri weMDCT Mushakabvuva Mogeni Tsvangirai. Mutauriri waMuzvare Kupe vanitando Ndlovu vati bato ravo richadzingawo nhengo dzeMDCT yavaMonzora muparamende vachiti vave kune rimwe bato, sezvo vaMonzora vakanyorera Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachiti boka ravo richakwikwidza musarudzo dzemabi elections richishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Pari zvino mhuri yeZimbabwe inozviziva kuti muparamendi yedu tine malegislators eZANU-PF, MDC yaWelshman Ncube nemalegislators emapoka maviri eMDCT. Rimwe poka reMDCT rinotungamirwa naDr Tokozani Kupe. Saka panyaya yemarecalls inozviziva kuti vamwe vedu vakanyorera muzeki vachiti vave MDC Alliance, naizvozvo vatozvidzinga mumusangano, saka ndivo mafirst candidates emarecalls. Pari zvino hatisati tawana mashoko ekuti kune MP weMDCT ari ku CCC, izvo hazvisati zvasvika munzeve zvedu.
Mumiriri wezengeza wezi mparamende wa Job Scala au varukutsi gira vacha misa. Vati ivo ne vamwe vava vasi kuchika kuti vacha dzingwa mparamende na vamonzora. Vachiti chakakosha ndeche kuti vanhu vakava sarudza varikuda zvipi.
Ini handina kana hochoni wani chokutya nokuti ndiri muvanhu ndinogara muvanhu uye vanhu vanoda zvatiri kuita izvozvi. Saka chiripo ndechekuti whatever gaite zvaanoda handira basa nazvo uye hatingavhunduki.
Vachamisa vanoti vane tarisiro yekuti nhengo dzeparamende dzakasarudzwa dzishandisa zita rekuti MDC Alliance dzichapedzisa kotoro yadzo. Vachiti bato ravo idzva reCitizens Coalition for Change ihomwe nokwana munhu wese kusanganisira vari muzanu PF pari zvino nemamwe mapato.
Vanenge vada kuita zvavanoita zviri kwari, asi tichatoziva nekuti tine contract nemaCitizens yakanzi munofanira kunge muri muparamende kusvika 2023. Tinozviremekedza. Asi kana zvapera izvozvo, vese vanenge vakuziva kuti tiri kuenda muduta vanhu idzva, tiri kuenda mugungano idzva, tiri kuenda mubato idzva, vanobva vauya tonanga pamwe chete. Nevanga vari kuzanu PF tiri kuvakoka nokuti haisi yemunhu mwe chete, ndeye munhu wese.
Mutemo wezvesarudzo weElectoral Act unoti hapazoitwi mamwe mabuy elections kana kwasara mwedzi gumi nemiviri kuti paitwe sarudzo huru kana kuti general election. Asi dzimwe dzenhengo dzeparamende idzi idzo dzingangokanganiswa nedanho riri kuda kutorwa neMDCT yavamonzora pamwe neyamuzvare Kupe idzo dzisina kuda kubuda pamhepo. Dzati shuviro yadzo ndeyekuti dzipedze kotoro yadzo inova yechipiri kuti dzigowana kupinda pamudyandigere sezvo nhengo dzinenge dzaita kotoro mbiri dzakatevedzana dziridzo dzinokodzera kuenda pamudyandigere. Matare achatora mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabuy elections akatarisirwa kugara mangwana mumatunhu ose achange achiitwa sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chenhengo nhanhatu dzedare reNational Assembly chekuti kumatunhu adzo akufanira kuitwa sarudzo dzemabuy election sezvo dzainge dzadzingwa mudare risiri pamutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinoti vatendai biti vekuHarare East, vaWillis Madzimure vekuKambuzuma, vaSettlement Chikunya vekumbizo, vakutsatswa Phulu vekuNgulumani, vasichelisile Mahlangu navaRegai Tsunga vekuMutasa South. Vatanhatu ava vainge vadzingwa mudare navaBenjamin Rukanda vaizviti munyori webato rePDP. Asi dare rakati varukanda vainge vasina mvumo yekudzinga vatanhatu ava basa. Asi kunyange hazvo paive nemutongo uyu, Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti nzvimbo idzi dzaifanira kuitwa mabuy elections musi wa26 Kurume sezvakataurwa nemutungamiri wenyika. Mumwe wevatanhatu ava vaWillis Madzimure vanoti maconstituents avo ange asingafaniri kugara ataurwa nezvavo nekuti ane vanhu kare.
Zvigaro izvozvo zvanga zvisiri zvanga zvine vamiririri vazvo, zvanga zvisiri vakani pachirungu. Saka vari kuti vakakanganisa ipapo, uye oda yakaitwa kare na ichidzorera kuparamendi yakatomira yakadaro yakatokwana. Hapana kana appeal inokanganisa kuti tinge tiri muparamendi. Nokudaro hakuna by election inoitwa mumaconstituency atanga tinawo ari matanhatu.
Hatina kukwanisa kubata vezek kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vanhu vari kupinda mumaby elections aya vanofanira kunyoresa kuzek mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare renomination court riri kutarisirwa kugara mangwana munyika yose kuti ritambire kana kuramba mapepa evanhu vachada kukwikwidza musarudzo dzichaitwa musi wa26 Kurume gore rino. Nyanzvi yesarudzo vachiona nezvezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobosbunu vanoti zviri kuitwa nedare iri zviri mubumbiro remitemo. Dare renomination court richagara muHarare, Bulawayo, Gweru, Mutare neMasvingo kuitira kupa mukana kumatunhu ose emunyika. Vanoda kukwikwidza vanofanirwa kunge vaine magwaro ekuberekwa, zvitupa, mifananidzo yavo, masignature evanhu vanovatsigira, tsamba dzinobva kumapato ezvematongerwo enyika avachange vachimirira, uyewo mari inodiwa pakunyoresa. Kune zvigaro zveparamende 20 nezana nezvishanu zvemakanzuru zvichakwikwidzwa musarudzo iyi. VaBobosbunu vanoti sangano ravo richange richitumirawo vachaongorora mafambisirwo eurongwa uhu kumatunhu ose achange achigarwa nedare iri. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona kugara kwenomination court mangwana chiri chitsidzo chiri mumutemo wesarudzo zvinova zvatingati zvisungo zviri mubumbiro remutemo wenyika nemutemo wesarudzo yatingati Electoral Act. Saka zviri kuratidza kuteedzerwa kwegwara remitemo yesarudzo kana tichitarisa nyaya yenomination court. Saka zvinhu zviri pamutemo zvatinenge zvichitotarisirawo kuti zvinge zvichiitwa neelectoral commission yedu.
Zvii zvinotarisirwa kuitwa iko kudare renomination court?
Chinotarisirwa kuti chinge chichiitwa kudare renomination court ndechekuti vashandi veelectoral commission vachagara vachitambira mapepa kana kuti maapplications vari kukwikwida kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzichange dzichiitwa musi wa 26 March kana kuti vari kuda kukwikwidza kusarudzo dzemacancellors dzichange dzichiitwa zvekare musi mumwe chete womusi wa 26 March. Saka vachange vachitarisa mapepa achauya nevari kukwikwidza vari kuda kukwikwidza musarudzo vachimirira mapato vezvematongerwo akasiyana kana vatingati maindependent candidates vaya vanenge vakazvimirira vega. Saka vanenge vachitarisirwa kuti vange vachiuya nemapepa avo ane vanhu vanovatsigira vekumaprovhinsi kwavari kubva kana kumaconstituency kwavari kubva anenge paine mapepa avo anoratidza kuti ndiani, zvinotaura izvo zvitupa zvavo, mapassport size photos, mabirth certificates avo nemadocuments avo anoratidza kuti munhu uyu haana dzimwe mhosva dzaakambopara, zvichizosanganisira izvo nemari inotarisirwa nenomination court yatingati nomination fee yavanotarisirwa kuti vange vachibhadhara. Uye chimwe chavanozenge vachitarisa kunomination court ndechekuti hapana here mapato ezvematongerwo enyika kana kuti vari kukwikwidza mune zvesarudzo idzodzo dziri kuuya vachange vachishandisa mazita angangodaro akafanana kana atingati masimbo kana kuti zvetarisiro zvitariswa zvacho zvinenge zvakafanana. Saka izvozvo ndozve zvimwe zvezvimwe zvinhu zvinenge zvichitariswa kunomination court.
Tinoona vamwe vaBobo Spoon vachimborambirwa kutambirwa mapepa avo panguva iyo yenomination court. Zvii zvinenge zvaitika?
Kazhinji kacho patinotumira vanenge vachiongorora sezvataita baba kuti tine vatatumira kuti vange vachiongorora nomination court mangwana, tinoona kuti chekutanga kazhinji kacho chinoita kuti vanhu varambirwe ndechekuti dzimwe nguva munhu mapepa ake anenge asina kukwana anogona kuuya nezvimwe zvese kuregedza kuuya nebirth certificate rinenge richitarisirwa, ouya nezvimwe zvese oshaya passport size photo inoratidza mufananidzo wake kana kuti anogona kuuya pane vanhu vanotarisirwa kuti kana uchida kupinda kudare reparamende unotarisirwa kuti ungouya nevanhu, unoona mumwe anogona kuuya nevanhu vakashota, anogona kuuya nemapepa anenge asina masignature akangonyorwa mazita evanhu asasina masignature yavanhu ivavo. Saka izvozvo ndo zvinozoita kuti vange vachirambirwa kana kuti tsamba inofanira kunge yakabva kubato rake rezvematongerwo enyika inenge isina kusainwa nemunhu akanzi nebato iroro ndiye anosaina tsamba iyoyo. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti nomination court inogona kuramba mapepa akafanana neiwayo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvesarudzo vachiona nezvezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari parunare muHarare neStudio 7. Vasungwa vari mumajeri vachamira kusvika mwedzi unouya kuti vanzwe kuti vanokwanisa kuvhota here kana kuti kwete, mushure mekunge dare repamusoro raendesa kumberi chikumbiro chakaitwa nevamwe vavo kuti vabvumirwe kuvhota musarudzo dzese dzinoitwa munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chikumbiro ichi change chichifanira kunzikwa nhasi, asi izvi hazvina kuitika sezvo mutongi ange achifanira kunzwa nyaya iyi Justice Munamato Mutevedzi vange vasipo. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare iri muna 2017 nevasungwa vaive nhengo dzeMTC vaiti Muzvare Yvonne Musarurwa, Valas Mayenga Hama navatungamira Matsokere avo vainge vakabvarirwa kuchikurubhi Maximum Prison. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti vabvumirana nemagweta ehurumende neZimbabwe Electoral Commission kuti nyaya iyi iendeswe mberi. Nekudaro mutongi ange aripo nhasi Justice Lucy N. Mungwari vati nyaya iyi ichanzikwa musi wa 10 kukadzi.
Chikumbiro chekudare ndechekuti vanenge vakavharirwa vari mutirongo vapiwe mukana wekuti vasarudze vatungamiri vavo semukana unongopiwa kumunhu wese nekuda kwekuti bumbiro remutemo watave kushandisa rinoti izvo wese munhu asvika abvezera asvika makore gumi nemasere anofanira kupiwa mukana wekuti asakurudzwe kutungamirira waanoda zvisina kupatsanura kuti uyu ndingana kana kuti ngana.
Muchikumbiro chavo kudare vatatu ava vanoti kubvira muna 2011 apo vakapinda mutirongo Zeke haina kumbogara yanyoresa vasungwa kuti vavote kana kuvavhotesa, nekudaro vanoda kuti vapiwe kodzero yekuvhota sevamwe. Mumagwaro ayo kudare panyaya iyi Zeke inoti haikwanisi kuvhotesa vanhu majeri nekuti mutemo uripo hauibvumidze. Inotiwo haina dambudziko nekuvhotesa vasungwa kana yabvumidzwa nemutemo kuita izvi, asi vabhamu vati bazi rezvemutemo riri kupikisa chikumbiro chevanhu vavari kumiririra.
Zvemutemo riri kuti havana chido sehurumende chekuti vari kumajeri vavhoti, nekuda kwekuti majeri inzvimbo dzakachengetedzwa zvikuru, saka vari kuti vanhu vanenge vachivhotesa ikoko.
Chakadai Zeke nhasi yazivisa kuti vatori venhau nevanoda kuongorora sarudzo dzemabyelection vanofanira kunyoresa nayo nhasi nemangwana. KuHarare vanhu vange vachifanira kunyoresa kuBelvedere Teachers College, uye kuulawayo vanhu vange vachifanira kunyoresa kuSt Patrick's Hotel, asi hapana chaitika kuBelvedere Teachers College sezvo vanhu veZeke vacho vange vasipo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe chete vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi masere nevanomwe 287 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nevashanu, kana kuti 5305. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvisere zvine mazana mashanu ane makumi mana nemumwe, kana kuti 228,541. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi masere nevanomwe 4,244,787. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevatanhatu, kana kuti 3,272,926. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvitatu zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 43,892. Uwandu huu unotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon nesangano renhabvu muAfrica reConfederation of African Football wavirirana kuti mhirizhonga yakaitika nezuro munhandare yeOlembe iongororwe. Vatsigiri venhabvu vakatsikirirana munhandare iyi vachida kuona mutambo weAfrica Cup of Nations pakati peCameroon neComoros nezuro, izvo zvakasiya vanhu vasere vafa uye vamwe vanhu makumi matatu nevasere vakuwara. Mapurisa anonzi akatadza kumisa chiitiko ichi sezvo akakundwa simba nevatsigiri venhabvu vaida kupinda munhandare iyi zvechisimba. Hurumende yavaJoe Biden yaunganidza mauto zviuru zvisere nemazana mashanu kuti agare akagadzirira kutumirwa kuUkraine, uye ichaburitsa vashandi vayo vepamuzinda wayo muUkraine. Izvi zvinoitika zvichitevera kusavirirana kuripo pakati penyika dziri muNATO nezviri kuitwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin, avo vari kuenderera mberi nekuunganidza mauto avo pakati pemuganhu weRussia neUkraine. Banga kuru renyika riri kuita misangano yechimbi-chimbi nevemabhizimusi yekupangana mazano pamusoro peupfumi hwenyika wananga zvakare kumawere zvichitevera kushaya simba kuramba kuchiita dhora remunyika. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venawo mushure mekupera kwemusangano nevemabhizimisi nemusi wechishanu, Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakati nhaurirano dzinofanira kuenderera mberi pakati pebhanga ravo nevemabhizimisi, asi vakati bazi rebhanga ravo rekuferefeta huori kana kuti Financial Intelligence Unit richaranga vose vari kutengesa mari pamukoto uye kudhurisa zvinhu zvisina kodzero. Vamangudya vakavimbisa kupa vemabhizimisi mari dzavanenge vatenga pamusika weRBZ Foreign Currency Auction nechimbi-chimbi kuti vatange mabasa ekugadzira zvinhu. Vakatiwo pamusangano uyu pakawiriranwa kutsvaga nzira dzekusimbaradza dhora remunyika iro roramba richishaya simba. Mumwe akapinda mumusangano uyu mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Hongu takaita musangano ne Reserve Bank of Zimbabwe uyu waitungamirigwa nemukuru weReserve Bank Dr. John Mangudya. Takazoita zvisungo zvekuti tisamhanyidzane nemusika weparallel market. Ndofunga takapinda musangano uyu mushure mekunge chingwa chakwira zvanga zvisina tsarukano. Saka takazonge tichidawo kunzwisisa kubva kubhanga guru renyika kuti ko ivo vanokwidza chingwa chacho vari kumbowanawo here mari kubva kumusika weauction market. Asi mukuru webhanga vakabudisa pachena kuti makambani echingwa mamwe emakambani ari kuwana mari zvakanyanyisa pamusika uyu.
Asi vachipindura mashoko avatumira kuStudio 7, Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vati mari yainge yakwira mutengo pamusika weRBZ Foreign Currency Auction uye kushayikwa kwemagetsi kuri kupawo kuti vanobika chingwa vashandise dhiziri rinova rinodhura. Munyori mukuru wetsangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi uyo ave kutsenga mandire nemavende.
Tiri kuona mitengo iri kutosiyana nezvatinotambira. Mihoro yasara kumashure ichikonzereswa nenyaya yeexchange rate indogotizatiza kuparallel market.
Achipo pfungwa dzavo nyanzvi munyadze zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati zvekuitwa neRBZ kumhanyirira kunorima nebadza risina mupini.
Musangano waitwa navamangudya nevanhu webusiness uri kutarisa masymptoms vari kusangana nepombi yakapamuka vachivhara nemadhaka haimiri kubuda mvura. Dambudziko redu harisiri remanda the police. Dambudziko redu ndire fiscal policy, budget za Minister of Finance. Dairi meeting yaitwa na Minister of Finance neve business. Vechitaura kuti isusu kumare dzedu tichadzibata so and so. Taifunga kuti pangabuda chinobudika ipapo. Nyaya iri kunetsa muZimbabwe imare iri kudirwa yakawanda kuagricultural sector. Iri kuzowanika yakuenda kumusika mutema vanhu chitenga foreign currency. Havasiri vamangudya vari kuprinda mari. Nekuda kwao vari kumanikidzwa nebudget ronga ratarwa na Minister of Finance makaona pakapera gore 2021 kuti by 30 September 2021 budget ranga raudzira kuagriculture ne 71%.
Vaimbotungamira sangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya vati dhora remunyika rinosimba chete kana zvinhu zvakawanda zvagadzirwa nekukwenenzverwa munyika.
Kopa ngaigadzirwe muno, ngatiti lithium iyi ngaigadzirwe muno, zvinhu zvobva zvabuda zvapera. Hakuna kuti isusu totora maresources edu muno munyika unogadzira mabasa avamwe vanhu mabasa kunze kweimwe nyika. Plus kana yava value addition unotoedha kuti 10 times or 15 times of the original value. Saka iyo ndo zvikuru zvoda kuti zvigadziriswe kuti upfumi hugozoti chakarara kuna vanhu.
Kuyangu hazvo zvinhu zviri kuratidza kusagadzikana, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi uchakwira gore rino nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% uye mitengo yezvinhu ichaderera.
Zimbabwe iri kuramba ichidzikira pasi munyaya dzekurwisa uori kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Izvi zviri mugwaro raburiswa nhasi nesangano reTransparency International. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Chakurudzo yaparurwa nhasi nesangano rinoratidza uori mapazi dzihurumende kana kuti Corruption Perception Index CPI. Gwaro iri rinoti gore rapera 2021 Zimbabwe yakadzokera shure munyaya yekurwisa uori sezvo yakadonha nechibodzwa chimwe zvichienzaniswa nezvakabuda mutsvakiridzo iyi muna 2020. Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti pachikero cheCPI vanowana zero vanenge vaine uori hwakanyanya uye vanenge vaine zana ndivo vanenge vakachena. VaChikumbu vati Zimbabwe yakaona zvibodzwa makumi maviri nezvitatu kubva muzana ichibva muzvibodzwa makumi maviri nezvina zvayakaita muna 2020.
Tikatyamadza ndechekuti mugore rino ra 2021 taona kuti chibodzwa chedu chadzika kuenda pamakumi maviri nenhatu inova 23%. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza zvikuru nekuti muchiyero icho chichatinacho chinoburitsa kuti nyika dziri kwakatiswedera kuna zero ndo dzine uori hwakanyanyisa.
VaChikumbu vatiwo nyika dzinombunyikidza kodzero zvakanyanya ndidzo dzine uori hwakanyanyawo.
Gwaro redu mabuda nyaya yekuti kune nyika dzinombunyikidza maraitsi evanhu kana kuti kodzero dzevanhu dzinoonekwa zvakare dziri idzo dzine uori hwakanyanyisa dzinotenderawo vanhu vavo kuti vataure pajekerere vachibvunza hurumende maringe nekushandiswa kwemari neurongwa hurumende. Dzinonzi zvakare idzodzo hadzina uori hwakanyanya.
VaChikumbu vati kuramba Zimbabwe ichiita zvibodzwa zvishoma munyaya yekurwisa uori zvinokanganisawo chimiro chenyika mukukwezva vemabhizimusi.
Saka zvinoita kuti vari kunze vanenge vachida kuuyawo munyika muno kuzoisa mari yavo kana kuzoinvesta havakwanisi kuuya nemari yavo nekuti munenge vanenge vaine risk kana kuti vanotya kuti mari yavo inoshandiswa kana kuti vanofanira kutanga vabvisa mari kuti vaite basa ravo.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi muzvinabhizimusi vaNigel Chanakira vatiwo magwaro akadai seCPI ndiwo anoshandiswa nana muzvinabhizimusi kuona kuti vangaunza mari yavo munyika here kana kwete. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vatiwo havasi kufara nezvibodzwa zveZimbabwe vakativo nemapazi ehurumende vacharamba vachishanda pamwe chete kutapudza uori munyika.
Corruption Perception Index yeTransparency International isu veZAC tinoitambira nokuti inotibatsira kuti ngwa dzokurwisa uori tinokwanisa kuzvigadzirisa zvakanaka tichiziva kuti vanhu vari kufunga chii nezvecorruption. Tinongoda kutaura chete ndechekuti ZAC mamwe mapazi ehurumende vane basa rokurwisa uori vari kushanda pamwe chete ndevari kuuya nemamezhazi akati wande tira kuti titapudze uori muZimbabwe.
VaMakamure vatiwo vari kushanda nematare kuona kuti nyaya dzavo vanenge vapomerwa uori dzitongwe nekukurumidza. VaChitaurawo pachiitiko ichi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru wevachuchisi vaMichael Reza vati hurumende ine chido chekurwisa uori asi vakati zvinoda kuti munhu wese azvipira ekurwisa dambudziko iri. Transparency International inoti nyika dziri nani pauori iDenmark, Finland neNew Zealand izvo dzakawana zvibodzwa makumi masere nezvisere kubva muzana. Nyika dzinonzi dzine uori hwakanyanyisa dzinosanganisira South Sudan, Syria, Somalia neVenezuela. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva reInternational Education Day kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Mapato anopikisa otarisirwa kumarana zvakare muparamende. Dare redzimhosva rinoti hakuna sarudzo dzinoitwa matunhu matanhatu anomirirwa navatenda ibiti nevamwe vavo vashanu sezvo kudzingwa kwavo muparamende kwainge kusiri pamutemo. Zimbabwe inoiswa panyika dzisiri kurwisa uori zvakadzama. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.